bati zvakunyanzo kuimba commercially ndaka stanga ndichiri kuchikoro like Patrimon Boys aindo pandakaenda
postori wenza hana uzombodzokera kumashure
from then anda kutongoimba naye nechiimba naye then kunana 2003-2004 amete Beten pasina wako kanda Beten obva anditora obva aenda nene kuna McDee. I remember the day McDee obva andiimbisa takamira pakati pataifamba napo apart so pango ndichiimba vandaimba vatotetapo unoimba McDee was the manager he was the manager and the producer wa Beten pasina wako from there ndopaiitwa song yaye kuti ndinzverei yabetenia ichaita mukurumbira hatina kusombodzoka shure
patale iko zvinei zva chiri kupisa chamakurira nacho iko zvinei zvichi chii
Last year, ndakaita my second live recording. Mono mdala kwa ala in Texas. My first year in the United States.
Mira indu kubate mrom. Iri album ramae launch aku Texas iri. Rinonza andu, rinonzi chiiri.
Iri takari launch under the banner yekuti Menje. Called Menje live recording.
Wan wakari tambira ose.
Well, music is still coming out. But with what I am seeing, varu ifarira. Receiving it ndinotenda mwari kuti pane dzakabuda so far vanhu vese vari kufara and still waiting for more
saka pari zvino vari kutarisira zvipi vateereri vanokuteererai
no inini ndiri munhu asingadi kuramba akamera pawani place so ndinoti kana chinhu chikaitwa tikamera vamwe vanhu vanogona kunge vakutoti no saka toita sei kuti ichochi chachida inini ndatodenda tokumberi
postori wenzi kune mumwe mukomana nemusikana wechidiki ari kunzo achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sampostori wenzi mashoko amungamupewe kumukurudzira ndeyekuti
tanga ndechekuti namata kuti mwari akuitire nyasha dzekuti ubudise zviri mauri mwari zvaakaisa imomo and izvozvo zviri mauri izvozvo and work towards it nekuti if you perfect the gift you have that gift is unique
saka inini ndofanirwa kuti mundipe chimbo 1 chiri pamwoyo penyu nhasi chamunoda kuti tigobuda nacho mudariro
I would want you to play my song inonzi Waka Waka that Waka Waka song you know ine ma songs akaimba kare kuZimbabwe kuma Crusades
tokusiyai muchirohwa neka medley kampostori wenzi ngatitambe zvakanaka
Akuna wakaita tatete Jesus Christ. Ladies and gentlemen, prophetess.